umwe murwiri wekodzero dzevanhu uye ari mugari wemuguta reGweru Mzare noziporutsate vanoti kanzuro yavo haikwanisi kupa vagari mvura yakachena rinova dambudziko guru panguva ino
ndinokurudzira zvakanyanya kuti vatungamiriri vedu vemadhorobha namatunhu vawane nzira dzokuendesa mvura kuvanhu munharaunda dzedu dzakasiyana siyana zvinobetseredza zvakanyanya pakuchengetedza utsanana hurihwo huri kudiwa kuti utachiona uyu hwecoronavirus husapararira pakati pevanhu
mumwe mugari wemubulawayo muzvare nozipomoyo vanoti dambudziko remuguta mavo riri kuwedzerwa nekuti madhamu haanawo mvura yakakwana vachiti hurumende inofanirwa kupindira vanhu vasati vapera rumwe rumwe
tine mawater rationing eri kubva pacouncil council yataura kuti mvura madhemu haina mvura toziva saka this is now issue yekuti government iwone medium to long term solution kuti whether icorona nhasi o mangwani cholera toziva kuti nyaze hygiene through mvura government has made an effort
Vaprecious Shumba vanoshanda nesangano reHarare Residents Trust vanoti muHarare sekune mamwe maguta nemadhorobha ari munyika vagari vakawanda vawane mvura yakachena yakakwana vanotiwo veruzhinji havakwanisi kutenga mishonga yekugeza maoko inonzi sanitizer muchirungu nekudaro vanhu vakawanda vanogona kuve panjodzi yekubatwa nechirwere checoronavirus
zvicharemera vazhinji nekuti vanenge vasina mvura yacho
meya weguta reGweru vajosaya makombe vanovewo mukuru wesangano reurban councils association of zimbabwe ucas vanobvuma kuti makanzuro akawanda munyika ane dambudziko guru rekutadza kupa vagari mvura yakakwana uye vanoti izvi zvinogona kukanganisa pakudzivirira zvirwere vamakombe vanoti sezvo chirwere checoronavirus riri dambudziko repasi rose vanoimba kuti hurumende ichabatsira makanzuru kunyanya panyaya yemvura
kana tatadza kupa vanhu mvura yematips tisvage mabhauza kana dzimwe nzira dzatingakwanisa nadzo kuti tipe vagari mvura kunyanya nyanya munzvimbo dzinoungana vanhu vakawanda
taedza kunzwa kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vajulai moyo asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwe Mutevedzeri wavamoyo amai Marian Chombo vakataurira Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti hurumende iri kuedza kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura mumaguta nemumadhorobha nekupa makanzuro mari pasi pehomwe yekuendesa masimba kumatunhu Vakambo vemutevedzeri wegurukota rezveutano vari nhengo yebato rezanu PF Dr. Edwin Mguti vanoti hapasati pave neongororo inoratidza kuti kushayikwa kwemvura yakakwana mumaguta nemumadhorobha kungakanganisa zvakadii kurwisa kwechirwere checoronavirus asi vanobvuma kuti mvura yakakosha zvikuru pakuchengetedza utsanana izvo zvinobatsira kurwisa zvirwere
chatingangoita ndechekukurudzira maloko authorities kuti vaone zvavangaita kuti mvura ive inowanikwa nekukurumidza kuvanhu chirwere ichi kuya kwachaita chofanira kutoshandiswa semukana wokuti tivandudze kucheneswa kwemvura nekufambiswa kwemvura kuti itsvike mudzimba yakawanda yakakwana uye yakachena
Munyori wezveutano mubato reMDC inotongamirwa navaNelson Chamisa, Dr. Henry Madzorera, vanoti dambudziko rekushayikwa kwemvura mumaguta nemadhorobha rinozikanwa nezvaro zvikuru, asi makanzuro anofanirwa kuedza zvose zvaanogona kuwanisa vanhu mvura kunyanya panguva ino.
Toda kukurudzira madhorobha edu number 1 kuti vakwanise kutiwanirawo mvura vachiisa mabhauza sezvatakaita muna 2008-2009 patakaita chirwere chekorera chakapambira madhorobha mazhinji.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinokurudzira vanhu kuti vachengetedze utsanana nekushandisa masanitizer kugeza maoko nemvura nesipo nguva nenguva uye kusasangana makawanda panzvimbo imwe chete senzira yekudzivirira kutapurirana utachiwana hwecoronavirus ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini taurai shava